Isusu ebazi rezvedzidzo yeprimary nesecondary education tinotonzwa kushushikana kana towa vanhu vachireva ivo kuti mumakirasi edu takaisa maticha vanogwara nopfungwa. Isi hationi kunge zvinenge zvakanaka kuti vanhu vataure zvinhu zvakadaro, kutongoda kungoti vakonzerese mhirizhonga. Uye tione kuti vanowana simba racho kupi rekuti varayiridzi vari mumakirasirumu medu vanogwara nopfungwa. Hatisati tazviona isu. Kana pane kuda agwara nopfungwa anobatsigwa nemamedical aid ariko epismas nekunoona ana chiremba, asi hatina makesis akawanda. Hatingati tingatoti kupa varayiridzi vedu 140,000 pane makesis atingatotaura kuti pane zviri kuitika.
Vandoro, pane chirongwa chinobatsira varayiridzi venyu ava here munyaya dzakafanana nekurwara nepfungwa kana kunetseka nepfungwa kuri kutaurwa uku?
Zvatokwanisa kukuudzai ndezvekuti isu sebazi reprimary nesecondary education tine department inonzi learner welfare, special needs and psychological services. Department iri rine vatinoti vana mazvikokota vezvepfungwa ivavava, mapsychologists. Asi rakadonyanya kudorereka kudobatsira vadzidzi vedu kwete vadzidzisi. Tine tichidobatsira vadzidzi vedu kuti vasatora madrugs, uye kuti vasaita mutsikahwa yakawanda, uye kana kune zviri kunetsa kumba tione kuti zvinogadzirika sei nezvakadaro nezvakadaro, kuti vakwanise kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Kana zvazonyanya kunetsa, tinozongova kuda kana pana ticha wanetsekana kuti chimboonai provincial psychologist wedu. Tine mapsychologists isu sebazi ari mumaprovince ose egumi muno muZimbabwe, ari mubazi reprimary nesecondary education. Mapsychologists vakadokwalifaya, vanodoziva kutoti zvinodofamba sei kana mwana kana aine problemu yakadai, kana kuti ari kunonoka kudzidza, pamwe kuda kumba pane chiri kunetsa, kana kuti mwana kana achiita zvevhaiolensi kana zvebhuling, pamwe kumba pane chinyi chisina kugadzikana chakanaka. Tinawo mapsychologists.
Mataura pamusoro pevadzidzi, kuvarayiridzi vangada rubetsero rwakadai.
Ndokuzoti zvakuvarayiridzi deno matiregererewo ipapapo, nekuti isusu tinotemba varayiridzi vatinawo. Hatifungi kuti varayiridzi vatinawo vanogwara nepfungwa, nekuti ndo vari kutodzidzisa vana vedu vadori mumakirasi.